Andi woni sokuti kuchinja kwama permanent secretary isolution. Nokuti zani nguwa zani imwe chete. Niko zotori wese anditi wese wakabiswa kuma cabinet ministers wakaenda politibro. Ma decision anenge achinoita politibro achizopiwa kuma functional arms e government. Hapana musiyano between party ne government. Saka masekretary zvatinoziva muZimbabwe ndokuti ma political appointees vanoita zvido zvavo vakaappointa. Hapana kunyanya musiyano except kungoti kuda vamunangagwa vakabvisa vachifunga kuti mapermanent secretaries anga aripo aya anga ane allegiance kuna vamugabe. Saka vadawo vavo vane allegiance kwavari, but otherwise in terms of performance and delivery.
Asika Dr. Joe, vamwe varikuti vasarudzwa ava vanhu vane unyanzvi hwedzidzo neruzivo rwemabasa avasarudzirwa, kwete kuti vari kungosarudzwa nezvematongerwo enyika. Munoti
maonero anosiyana because unyanzvi hwavanoona isu hatihoni. Ndingada kutaura zvikuru kuti vese vakaona mapermanent secretary zvatinoziva ndezvekuti even kana une unyanzvi unochinja woseva mainterest ezano. Kana usina unyanzvi unoudzwa kuti useve mainterest ezano. Saka wedza unyanzvi kana kushaya unyanzvi, result yekupedzisira imwe chete yekuti vanoita zvido zvezano. Iko zvinowe zvina kuti politibro inenge iriko ichiditemera kuti zvinoitwa ndezvipi. Unless kana zano yachinja maitiro aya yada kuti vanhu vabatsirike.
Vamwe vari kupemberawo nekuenda kwavatobayiwa mudede vachibva kwaregistrar general nekuchinjwawo kubva kwava George Charamba kubazi rezvekuburiswa kwamashoko vachiswa muhofisi yemutungamiri wenyika. Imi munoonawo sei?
Vamudede inga vakataura wani kuti ini ndaingovawo mutumwa ana mbonje. Vanga vakatoudza kuti vaite seizvozvo. Saka kushauya umwe mudede futi anongoita saivo kana kutoita wese. Ukuva George Charamba vanga vakaoma musoro, asi zviri kwavanoenda ikoko havasati vanyanyobva, uyezve uchauya wacho uchangoita saivo kana kutovawese. Saka izvi tinozviziva chete kuti unorarama muzano uchiita zvido zvayo.